isusu senator MGCT rinotungamirirwa na President Nelson Chamisa hatizi kufara nenyaya iri kuitika nenyaya zvemasaisai nemanyuzipepa edu. Takafora tikamacha tese nevakomana vezanu PF titi tida kuti tive ne new dispensation titi vamugabe vaidzvanyirira vanhu vabve ipo paya paya. Asi tinoona kuti zvaingoitwa kugara ndezvekuramba zvichiitwa musi uno. Mukatarisa takaenda kuindependence naPresident Chamisa hapana chinobudiswa kana chimwe chete, asi ivo vanenge vachiti ngatishandei tese semhuri imwe chete. VaChamisa vanoita marari makuru kwazvo vachitaura nyaya yekuti Zimbabwe ngaienderere mberi. Vana veZimbabwe ngatibatane tichienda mberi nenyika. Hazvibude izvezvo. Vana Herald nana Sunday Mail nana Chronicle ngazvizive kuti imidia yevanhu ende zvinofanirwa kuti in terms of the constitution ikavhe vanhu vese zvakafanana.
Vachasi
aiwa new dispensation yavo dzarusununguko munyika rusiri rwekumbonyepera kana kufungidzira. Mamedia houses akawanda, tiri kuona even maofficial ones. Zvino ndaiverenga nyaya yekumukoti yemgc yavari kutatsurana vachamisa namaikupe yanga irimo muherald. Handizive kuti hakusi kukavha here ikoko, asi vebato remgc ngavazivewo kuti pane mutsauko pese panobuda president Mnangagwa vachifamba, vakangofamba mustriti iyuzi idzodzo vanenge vachiteverwa nevatapi venhau. Tisingazivewo kuti ivo vari kuitawo maefforts akaita sei ekuti vazivise dzimba idzi dzenhau kuti dzizive kuti maplans avo vari kufamba zvakadai zvakadai. Sazvakanakira ndezvekuti tane njira dzakasiyana siyana dzakawanda dzekuti nhau dzisvike kuvanhu. Hatingangoramba tichichema chete, pane mamedia houses akawanda, pana naFacebook, pana naTwitter. Zvese izvozvo inzira dzekuti zvinhu zvisvike kuvanhu.
Vamuriizaipindura itini?
Well, ndinotenda nemhinduro yapuwa navachasi. Chinhu chakakosha honorable ndechekuti ZBC haizi yezano PF. ZBC yanga isiri yavamugabe. ZBC yanga isiri haiziri yaPresident Mnangagwa. Kana iriko ichiwana mari kubva kuhomwe yenyika ichibatsirwa, inotova mutemo. Ende ndinofara kuti vachasi muri dheta guru munyika muno, dheta guru rakashanda kureserve bank, dheta guru ravamuparlament. Munozviziva henu pamutemo kuti inosungirwa kuti ive ichipa an objective coverage yevanhu inotaridza kuti munyika that is the general discourse. Izvozvo hazvizi kuwanikwa izvezvo. Hatizi kunyanya kutarisa nyaya dzekuti government magovernment program. Tikutarisa kana tikatarisa even nyaya yemapolitical program, isusu seMGC tinoti kana vamunangagwa vakabuda vari kuhange vakapfeka sikavha yavo iya, vachamisa ngavabudewo vari kuchipinge vakapfeka signature t-shirt yavo iyayi. Chinhu ichi ndecheruzhinji chakasiyirwa nevanhu vakaenda kuhondo vaitaura nenyaya yeone man one vote. Asi maitiro anoita mabiya edu ezano PF aya vanokanganwa kuti patakanetsana tichiti Mugabe must go, vakazozviona kumashure shure vakazojoina vachandirai vakaenda nematenga paroad paya paya. Hazvina kushanda, vakazoti kokai chiyo MGC kuti vakomana chinhu chanetsai ande tinofora. Vanhu vakanofora paya havazi vanhu vekuzumba marava pfungwe, havazi vanhu vekudotito, vanhu vemuHarare muno mativekondrolize MGC.
Ona reporters
aiwa new dispensation haizirambobvuma kuti yakanzi ndeyemuHarare chete. Chiitiko chakaitwa nevanhu vese ende handibvumirane nekuti musangano waonarebo zvai ndiwo unokondrora Harare. Asi zvisinei, dai pane umbowo hunoratidza kuti pane news dzarambwa neZBC kana Herald kuti dzibude tingadai tichiteerera.